Tunwanchizangu wanchi Zimbabwe, Muzare Evelyn Katenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancistown vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tiye kuno kutigara kuno tisina mapasipoti tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusugari kana kuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka. So zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kubotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane kumusha.
Tiri kuuya nenyaya nekuti tikauya tiri Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna. Chero tikati tinoda kutengesa anotengera muhendiyani hapana. Tikatichizamo kurarama handiti kwakatoruka handiti kwakatongofanana nebhondi yezvinezvi kuti bhondi riri pa 600. Saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bhondi. Saka ndakaenda kumushandire ndiri pari nani. Chero izvinezvi bhondi racho handiti pariri. Chero ukada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500 bhondi.
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe saka ndouya kuya ndichisenza kuno kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Kumusha hakuna mabasa, zvinhu zvakatioma kana mari yacho haiwanikwi.
Va Christopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwokuti nguva yavanopiwa pamuganhu ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana ndokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane yekumusha.
Kuuya vazvinoita kunouru tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu wemararamiro atiitiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka, zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana Muzvarese Kwakwenziyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana huri kuwedzera. Muzvarese vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru 50 nemazana 530 zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.